vachaura pamarindano vigomagamba enyika paHeroes ekamuHarare nhasi vamugabe vashora vamwe vakarwa muhondo yerusununguko vachitova vekuda masimba zvakanyanyisa vakakurudzira kuti vanhu vese vakaenda kuhondo vashande pamwe chete kuitira kuti upenyu hweveruzhinji husimukire
ana kuita mhere mhere kushauta kuta hurumende muri kukanganisa tonho tonho kubvasiyana pamaitiro ake nevamwe vanofunga kuti zvandiriwo vheterani ndine mvumo yokutonga kuti zvinhu zvifambe nomutoo wakati aiziva gwara kuti tiri mawo vheterani vongu tadzoka tairwira mhuri yezimbabwe tine musangano unotitungamirira kwete watinosungirwa kutungamirira
kunyange hazvo vamugabe vasina wavadoma nezita mashoko avo aya anouyawo apo vatungamiriri vesangano rezimbabwe national liberation war veterans association vakabvumirana kuti vachashanda zvakasimba kuti veruzhinji vasarudze mutungamiriro wavanoda pasarudzo dzichaitwa gore rinouya vatungamiriri vesangano revakarwa muhondo yerusununguko vanoti vachristopher muchangwa navadouglas mahia avo vakadzingwa muzanu pf ndevamwe vanga vari pataurwa mashoko aya zvichakadai vamugabe vakurudzira kuti vanhu vari mubato ravo rezanu pf vabatane sezvo mumusangano wavo mave kuitwa bhonda waponda matambiro ezvidhakwa nekuda kwezvikwata zvikwata zvave mubato iri
nhamo nhasi uno takurira vabhunu dzava nhamo dzedu tose tingavewo veterani tingavewo diteni collaborator tingave vanhu vemaruwa vemadzishe varimumasango tese tabatana pamwe chete hapana kusiyana
mashoko aya anouyawo apo murongi wemisangano muzanu pf vasevhia kasukuwere vari kurongerwa kudzingwa pachinzvimbo chavo vachinzi vari kuronga zvekutorera vamugabe masimba nekune rumwe rutivi zvinonziwo pane chimwe chikwata chinotungamirirwa nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa chiri kuzvidaidza kuti team lacoste icho chiri kukwikwidzana nechegeneration 40 kutora matomhu kubva kuna vamugabe vashamisa vanhu vakawanda mushure mekuuya kurufu urwu vakadimurirwa bvudzi zvavasati vamboita vakanangana nemushakabvu vamugabe vatsanangura vamurozvi semunhu akazvipira kusunungura nyika kubva kuutongi hwevachena pamwe nekushandira nyika kudzamara vaenda kwamupfiganebwe mashoko avamugabe aya atsinirwa nageneral douglas nyika yaramba
brigadier general murozvi to me was a professional competent soldier come politician murozvi vamese kuti nguva yehondo yechimurenga chakambomisa hondo muno muzimbabwe chavaive chekuti vanhu vanga vasinganzwisise gwara rehondo yechimurenga saka takazoita period particularly during the detente exercise muna 1972 uko kusvika muna 1974 pakaita vanhu vachipinda muno muzimbabwe vachiita mass education kudzidzisa mhomho yevanhu vezimbabwe kuti vazive kuti chii chinangwa chehondo yechimurenga zvinomborevei kuti hondo yevanhu hondo yekusunungura zvaireva vakati kudii kuti painenge yaita yazotanga zvakare at least tatine mass and popular support kuna vanhu vechimurenga this is what inspired a lot of zimbabweans particularly suffering yanga iri muno muzimbabwe zvakaita kuti vana murozvi and vaende kuhondo yechimurenga
ataura akamirira mhuri yemushakabvu vaaugustin mazuru vaudza chita chevanhu vanga vari pakuradzikwa kwavamurozvi kuti mushakabvu munhu asiya gwanza richanetsa kuvhara mumhuri
kuna amai guru mai murozvi ndinoti kwamuri makaita henyu magonde norudo pamwe nokumira nomurume wenyu until he breathed his last makazadzisa mhiko dzenyu dzapanyika nokudenga
Brigadier General Murozvi vakaberekwa kubhikita musi wa2/10 muna 1956 vakasiya zvidzidzo zveudzidzisi kuenda kuMozambique kunobatana nevamwe vaiva varwi muhondo yerusununguko hondo yapera vamurozvi vakapinda muchiuto vakaramba vachikwira nezvinzvimbo kudzamara vave Brigadier General pavazofa vamurozvi vange vave principal director mubazi rinoona nezvevakarwa muhondo yerusununguko. Vamurozvi avo vakashaya musi wa 6 kubvumbi mushure mekurwara nechirwere cheshuga vasiya mudzimai retired group captain Joyce Murozvi, vanasikana vaviri nevanakomana vaviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.